Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Izvozvo zvatiri kutaura izvozvi vari kuto announce ma results kana kupa ma results election yam 2024. Yes, pagara pane kutaona.
Tinotenda kuti makwanisa kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezviri mchirongwa chedu cha nasi. Commission inotungamira sarudzo mu South Africa ye Independent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda mu sarudzo zvakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul Butaguru South Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit uyo unonzi uchatanga nechipiri. Akafanobata chigaro chemurairidzi weZimbabwe Warriors Jairo Stapera anodoma vatambi vachakwikwidza makwikwi emukombe weCOSAFA Cup achatambirwa muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo muSouth Africa Independent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo dzakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika ichiti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC ndiro rakakunda richiteverwa nebato reDA kuchizouya idzva rakaumbwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma reUmkhonto weSizwe kana kuti MK. Asi vanongurura zvematongerwo enyika vanoti kukunda kweANC uku hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo bato iri risina kukwanisa kuwana mavhoti anoripa kodzero yekuumba hurumende riri roga. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe bato rinopikisa reMK rakanyorera kuIEC richida kuti imire kuburitsa zvakabuda musarudzo richiti rinoda kuti nyunyuto dzaro dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzitange dzagadziriswa. ANC yakarasikirwa neuwandu hwezvigaro kekutanga mukati memakore makumi matatu kubva South Africa yawana kuzvitonga kuzere muna 1994 zvichireva kuti yave kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nebato kana mapato anopikisa anosanganisira reDA, EFF kana iro reMK izvo zvinonzi nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zvinogona kurimanikidza kushandura matongero aro. Ngatinzwe hurukuru yataita nenyanzvi inongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheUNISA muSouth Africa uye vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa.
Izvozvo zvatiri kutaura izvozvi vari kuto announce ma results kana kupa ma results election yam 2024. Yes, pagara pane kutaura kuripo kunzi pane zvimwe zvakasa zvanatsa kugadziriswa asi chandakwanisa kuona ndechekuti kune South African Human Rights Commission yati ma results election yakaitwa pajekerere. Ndaona zve mazhinji ma observers ma accredited observers vanoti election yakaitwa largely free and fair. Saka zvinoratidza kuti vazhinji vari kuti zvavo yes kwava kune zvimwe zvainetsanetsa asi election yakaitwa free and fair and zvaido zvevanhu zvinenge zvakabuda.
Tiri kuona kuti zviri kuitika izvi panguva imwe chete paine mapato anosvika makumi maviri nemashanu kana 25 kusanganisira MK vanga vachiti dai kuziviswa kwezvakabuda musarudzo kwambomiswa kusvika nyunyuto dzavainadzo dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzagadziriswa zvinosiya papi nyunyuto idzodzo.
Constitution yeSouth Africa inototaura kuti kana une chinyito chako unofaa kudini. Mataurirwo azvinoitwa nevanoziva zvavo zvomutemo vanoti hazvimisi kutaurwa kwemaresults nekuti handiti kana even maresults akataurwa kana ousingadi unogona kuenda kuelectoral court electoral court inobva yagadzirisa kana zvakona zvinogona kuiswa futi kumberi nematarenzi mosva saka zvimisi kutaurwa kwemaresults haungati musataura maresults kana zvandoda zvisipo ndomataurirwa azvo kuita kuti handiri vanotaura zvavanazvo asi kana umwe ane muono wake kana kuti pane zvakashata unongoenda kuelectoral court electoral court yozotaura zvakataurwa necommission zviyazviya hazvina kumira zvakanaka izvo ndezvizvi zvobva zvongogadziriswa
pane zvingashanduka here mukudaidzirwa kuri kuitwa zvingatarisirwa nevanhu kuti zvingashanduka
zveshuwo vari kutaura maresults izvozvi kana kuti zvabuda musarudzo izvozvi asi zvabuda musarudzo zvinotozivikanwa nokuti kwese ku 9 provinces vaitoziva maresults aibuda ipapo ipapo paingoverengwa achibuda pabhodha achivengwa achibuda pabhodha manewspaper aitotaura saka zviri kutaurwa nhasi hazvina kumbosiyana nezvatagara takaona nezuro nokuti vaitotaridza maresults ndozvimwe zvetinoona sokuti zvinhu zvakakosha hazviiti kuti vanhu vapokane kana kuti varwe nokuti vanhu vanenge vachitoonawo kuti maresults arikufamba sei arikufamba sei yatinoti iyo transparent jekerere saka handifungiri kuti zvichasiyana zviri kuitwa izvi ndeya yatinoti official announcement official announcement iyi yakakosha nokuti kubva panongotaurwa kudaro South Africa vane mutemo wokuti pamazuva 14 ndo pachafanira kugara first parliament saka kubva zuva ranhasi totanga kuverenga kutanga mangwana parliament inofanira kugara pasi yosarudza mutauri weparliament yobva yasarudza futi president wenyika
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheunisa uye vachitungamira sangano reunderhill corporate solutions Dr. Edi Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vasvika museoul guta guru resouth korea kumusangano wemazuva maviri wekorea africa summit uyo unonzi uchatanga nechipiri vamunangagwa vanonzi vari kuperekedzwa kumusangano uyu nemakurukota anoti rezveupfumi muzvinafundo mutuli ncube rezvemamiriro ekunze Dr. Stembiso Nyoni pamwe negurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo mutungamiri wenyika vanonzi vachibva kumusangano uyu vachabva vaenda kune mumwe musangano weSt Petersburg International Economic Forum kuRussia bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti misangano miviri iyi ichapa mikana kuvatungamiri wenyika dzepasi rino nevemabhizimusi kuti vazeye nyaya dzakakosha dzine chekuita nezveupfumi pamwe nekutengeserana munyika dzavo nyika 40 nesere dzemuAfrica dziri kutariswa kupinda musangano weKorea Africa Summit uyu mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo
hapana chakaipa kuti vatungamiriri venyika vaendewo kunoonana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vachigara pasi vachionesana pamwe vachisimbiridza ukama hwavo kana pane zvibvumirano zvinoitwa zvemabhizinesi kana matongero enyika kana upfumi vachinyorerana pasi asi chatinoona chiri kuitika neAfrica chinotitambudza ndechekuti tiri kuona dunhu rese reAfrica ratingati continent pachirungu vachungamiridzwa nemutungamiri umwe chete kunyanyanyanya vatungamiriri vekunyika dzakati budirirei vava kunana UK, United States, kunana Italy, kunana China, kunana Russia yezvotavo kunzwa vaenda kuSouth Korea
asi pane chakaipa here vambofana
tiri kuitwa sekunge Africa iri kungomhanyiswa nevatungamiriri vedzimwe nyika uyai kuno votomhanya vese vari 54 kuenda ikoko vondoonana nemutungamiriri umwe chete ari kuvamhanyisa tinobodii kuona pachinzi Zimbabwe Europe Summit Zimbabwe yodana vatungamiriri vese vemuAfrica vomboya muno muAfrica muno muZimbabwe vosangana navamunangagwa vachiunganidzwa vachiudzwa nekunaka kweZimbabwe upfumi hwatinawo mikana iripo ungave mabhizinesi ungave mumigodhi kuti zvicherwa zvedu ungave mukurima vese vatungamiri vekuEurope vaunganidzwa navamunangagwa munomu sei tisingambozvioni izvozvo kana kuunganidzwa navaRamaphosa kuSouth Africa uko kana kuunganidzwa navamasisi kuBotswana uko sei kuri kungoti vatungamiriri vekunana China kunana Russia kunana South Korea, wana America, wana Britain, ndo wari kuunganidza vatungamiriri vemuAfrica. Uchiunganidzwa kudanwa nemutungamiriri umwe chete, ndo patinoona kuti patorakidza kuti masimba ari kurerekera kune nyika dziri kudana vatungamiriri vavo vemuAfrica kuti vauye kwavari.
Chii chikuru chimwe chamungati chiri kutadzisa nyika dzemuAfrica kubudirira tichitarisa zvicherwa nezvimwe zviwanikwa zvirimo muAfrica?
Munoziva vakandimiri chinotadzisa kuti tionewo Zimbabwe Europe Summit, vatungamiri vekuEurope vachinzi uyai kuno navamunangagwa, vouya veGermany, veBritain, veFrance, veBelgium, veSwitzerland, veNetherlands, vese vakaungana muZimbabwe. Kana kuzvionawo zvichiitika kunana Nigeria, kana kuChad, kana kuEthiopia, kana kuRwanda chaiko, kana kuKenya, zviri kukona nekuti nyika dzedu hadzisi kuzviremekedza. Unotanga nekuzviremekedza iwewe kuti uremekedzwe nevamwe. Iye zvino vamunangagwa vakada kuita summit yakadaro, hakuna kana mutungamiriri umwe chete anouya. Vangakoke vese veEurope tichibhoya kuZimbabwe titeka summit yakaZimbabwe Europe Summit, hakuna kana umwe chete, kana minista chaiye havatumiri, nekuti vanenge vachitarisira Zimbabwe pasi. Sei vari kutarisira Zimbabwe pasi? Nekuti vatungamiri vacho vakutongoonekwa kuti ava vanonamata vekuEurope, kunyanya veganda jena.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vari parunhare mukwekwe neStudio 7. Pane mhando yeCovid-19 inonzi KP3 kana kuti flat inonzi yaro wadunhu reVictoria muAustralia. Umwe wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uri kunzi uri kukwira muzvipatara. Dzimwe mhando dzeflat COVID-19 idzi dzinonzi neCenters for Disease Control and Prevention yemuAmerica dziri kukwirawo munyika iyi. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo muZimbabwe muri kunzi mune kukwira kwehuvandu hwevanhu vari kubatwa nedziwa rakasimba, kunyange hazvo bazi rezveutano rakaburitsa mashoko ekusimbisa veruzhinji kuti vasatya zvavo sezvo dziwa iri rakaonekwa kuti harinei nechekuita neCovid-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, kuti tinzwe zvizhinji.
Vakandimire, chandingataura ndechekuti COVID kubva payatanga yaita mavarianzi akati wandei, and zvinhu zvinotarisirwa nechirwere mavhairasis akasiyana siyana anosanganisira vana HIV anoita yatoti evolution, kana kuti they keep changing form. Saka kuti kwava nevariant iri kunzi flat kuAustralia, inokwanisa kunge iri muno muAmerica nekune dzimwe nyika, it's not a surprise to my health experts at all. Zvinhu zviri kutarisirwa nokuti COVID-19 ichiriko, and we are not expecting that it will be completely gone anytime soon.
Tinokunzwa kuti iyo ndudzi itsvai yeCovid inobatirana kana kutapurirana zvakanyanya nekukasika. Tichionawo kuti kuZimbabwe kuri kunzi kune dambudziko reflu iri kunzi iri kubata vanhu pane inonguva. Pangatarisirwo here kunzi ingadai yasvikawo ikoko fleti?
Hongu vakandimire, COVID-19 ichiri kungopararira mapararira yaiita ichitanga muna 2019. It's that kuti mamwe mavariants kana dzimwe mwando dzinokwanisa kunge dzichikurumidza kupararira, but kupararira kwayo kwavangofanana pakuti the way we transmit it is the same, madroplets, you know, kuvanhu kufemerana mhepo dzinenge dzine COVID-19. Saka maprecautions aya atagara tichitora ekuti tidzivirire chirwere cheCovid-19 kana cheflu, tinofanira kunge tichiramba tichiatora. Saka nguva dzinedzi dzechando muZimbabwe, maviral illnesses anosanganisira iyo COVID-19 anenge achipararira. Saka tovazhinji tinofanira kunge tichitora matanho okuti tidzivirire.
Takaonawo hurumende kuburikidza nebazi rezveutano kuZimbabwe richisimbisa vana veZimbabwe kuti vasatya zvavo flu iri kunzi iri kutenderera kana dziwa riri kutenderera munyika pane inonguva, vachiti aiwa zvinotarisirwa munguva yechando hazvinei neCovid-19. Munoti iwo imi senyanzvi yezveutano?
Inini pakuona kwangu vakandimire ndofunga bato rezveutano apa rakaita yatingati ya misfire. I don't think this is the right advisory or health advisory yavanenge vachifanira kupa nekuti nguva ino yechando hongu maflu aya not ma common cold anowanda but that doesn't mean COVID-19, which is also another viral illness, haikwanise kupararira muZimbabwe nguva dzinedzi dzechando. It just means that kana munhu aona akuita masymptoms emaviral illnesses aya, kukosora, kupisa muviri nezvimwe zvakadaro, anofanira kukurumidza kuonekwa nana chiremba aitwe matest.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Maawa mashoma yekunge vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakamirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatanga kushandisa dande mutande reTikTok. Mamiriyoni evanhu anga atove kuvatevera padande mutande rinoburiswa mavhidhiyo madiki iri, iro vakamboedza kuvhara munguva yavaive mutungamiri wenyika vachiti vaityira kuchengetedzeka kwenyika. Danho ravaTrump rekushandisa TikTok iri richavapa mukana wekuti vakwanise kupinda kuvavhoti vechidiki mukuedza kwavo kechitatu kuti vapinde kumuzinda weWhite House. North Korea yavimbisa kumira kutumira mabharuma azere nemarara kuSouth Korea ichiti tsamba dzinosemesa idzi dzanga dzichishanda zvakanyanya senzira yekudzoserawo nayo manyepo anga achiburitswa nevakavenga hurumende yavo. Maute emuSeoul akati kubva nechipiri North Korea yakatumira mabharuma angada kusvika kuchiuru akatakura masaga emarara ane zvinhu zvinosanganisira zvigutsana zvefodya, mapepa nemapurasitiki achiyambira kune veruzhinji kuti vasazvibata. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro navatinotenda dzikiti avo vanorwisana nechirwere chediabetes kana kuti vanoshanda vari diabetes advocate. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rwendo rwangu rwekwamumiriri munhau dzezvediabetes rwakatanga pakuti inewo ndakange ndabatwa nekondisheni yetype 1 diabetes muna 2010. Chikamu ichi chakandisunda kuti ndigova mumiririri kana kuvatinoti advocate nezveutano hwakanaka, kuwanikwa kwezvakakwana kune avo vanorarama nedenda iri, nekuzivisawo vepasi rose kuti vanzwisise kuti chii chatinotarisira kana tichinzi munhu ava nediabetes and anozofanira kunge achiita sei kana achinge abatwa nekondisheni iyi. Ndozvinhu zvatinogara tichidzidzisa. Ndakatangira kuita maprogramu aya muno muZimbabwe kusvikawo takuzozivikanwawo nekunze, takushandidzana pamwe chete tichiona kuti zvii zviri kunze zvavanoita zvatingada kuti zviitwewo muZimbabwe. Tichitsvaka kutarisa kuti contest yedu yakamira sei.
Chii chakakupai chidokwa dokwa chekurwisana nediabetes nenzira yakadai?
Chidokwa dokwa changu chakatangira kana kuya tinoti motivation yangu yakabvira mumatambudziko andakanyanya kusangana nawo makore ekutanga kupfurikidza nekurarama nedenda irediabetes, because panga pasina kana munhu 1 mumhuri mangu ainzwisisa nezvazvo, hapana kana aitsvaga ruzivo nezvazvo. Saka zvaitinetsa bosa tisaiziva kuti chii chatiri kumbonase, nekuti diabetes ikondisheni yakatooma. Kana mukasada kutsvaga ruzivo nezvazvo, mukasada kuverenga, mukasada kuenda muchinoona ana chiremba, nekuti ini ndaisafarira kudzokera kuchipatara ndichinoonekwa. Saka zvakatitorera kunetsa kuti tigokwanisana kuzonzwisisa kuti zvii zvataifanira kuita. Zvakandipa shungu, chinova ndicho chinhu chakazonyanya kundipa shungu kuti vamwewo vasasanganawo nedambudziko nemadambudziko andakasangana nawo akadaro.
Ndezvipi zviratidzo zvaivapo zvakaita kuti munge muchienda kuno tarisana na chiremba.
Pekutanga ndaita ma symptoms ekupera simba, kumbwa nyota, kumbwa nzara, nguwa doko doko. Nekuda kumbwa kurasa mvura, zvakanyanyisa, nguwa doko doko zvekare. Pamwe nekupera muviri zvisinga tsananguriki. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndiendeswe kuchipatara. Zvikanoonekwa kuti yaiva diabetes, yet not iyo denda reshuga.
Pamaka zviziva, imimi nemhuri yenyu makazvigamuchira sei izvi?
Kava chishamiso pamwe neconfusion yakanga yazara mhuri yangu zvekuti vanhu vaingoti zvinopera nekufamba kwenguva. Zvaive zvakaoma kutambira nekuda kwezvainge zvichitarisirwa kuti ndirarame upenyu hwangu kuti zvigofamba zvakanaka sekutaura kwazvaitwa nana chiremba. Zvisinei, nekufamba kwenguva takazodzidza kuti aiwa taifanirwa kungozvitambira nguva yose iyi, pamwe nekudzidza zvakawanda pamusoro pedenda iri. Mhuri yangu yakamira neni chose, iko zvino ndava kumira necommunity yangu zvakanyanya.
Tikona kuti makapinda musangano wepasi rese wegore rino weICPPA 2024. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakawana kumusangano uyu zvinogona kudzidzwa neZimbabwe?
Ndakava nemukana wekuva mumwe weavo vaiita madiscussions nemapresentations ainyanya kutarisa nhau dzekushandura kana kwatinoti kuimprova care yevanhu vanorarama nemaconditions anosanganisira type 1 diabetes, sickle cell, congenital heart disease and rheumatic heart disease. Izvi zvanokwanisika bedzi nechirongwa chePen Plus chinova chakaparurwa muZimbabwe chichitangira kunzvimbo yemasvingo kupfurikidza neorganization yenonzi Solidamed. Chandakanyanya kubatisisa ndechekuti mastakeholders ose kusanganisira ana chiremba, mapolicemakers pamwe neavo vanorarama nemaconditions avo vanofanirwa kuva pamwe chete vachishandidzana kunyanya macommunity members. Ipapo chete ndipo patingatange kutaura mastrategies ari effective mukugadziriswa kwemhaka idzi kana kuti madenda atinoti non-communicable disease andataura ari.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuru yataita navatinotenda dzikiti avo vakabatwa nediabetes vaine makore 13 kana kuti 13 vakatangawozve kushanda vakamiririra vanhu vanorarama nechirwere ichi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndinoita Wakanxube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tichienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesi simbarangu, simbarangu, yesi simbarangu, munoti patiba.
Ndaikumbira kubvunza mubvunzo wangu unoti paya pana Samueri wekutanga pachapter 16 verse 14 nepa 1 Samueri 18 verse 10 na Samueri 19 verse 9. Pano mubvunzo unonetsa nenyaya yaSaulo panouya mweya wakashata uchiwo kupaya kana uchimukurira kana Mwari vakatora mweya wavo kubva pana Samueri pouya mweya wakashata uchimukurira. Ipapa panoita sei nenyaya yawakaipa ngatiti Satani? Because pane nyaya inoti mweya unongoziva kuti mweya waMwari wabva iwo bva wapinda ipapo. Asi tikauya zvekunyaya yanhange Jakobe 1 verse 13 inoti Mwari havaedzi munhu uye havaedziwi nemunhu. Saka ndaikumbirawo explanation yapapo yakanyatsoti ndinzwisise kuti nonzi Dennis Mabera kubva paCape Town ndatenda.
Kutsanangura mubvudzo wava Mabera tina mufundisi Oliver Mandisodza.
Tikatarisa musoko raMwari nhoroondo yaSauro mafambiro akaita, First Samuel chapter 8 verse 8, vanhu vanoenda kuna Samuel vaida mambo wafanana nemamwe marudzi. Samuel unonamata vanoenda kuna Mwari. Mwari vakati chivaitira zvavari kuda nekuti havana kuramba iwe, varamba ini. Ndopanosarudzwa Samuel Sauro kuti ave mambo. Sauro anozodzwa kuva mambo, agogadzwa kuva mambo. Akarwa hondo zhinji dzaakarwa akakunda. Tinonzwa kuti Sauro unosvika pano pazvipiriso, First Samuel chapter 13 verse 14, aita zvipiriso pachinzvimbo chemupirisita Samuel. Mwari havana kufara nazvo. ndo patinonzwa Mwari vachiti umambo hwaSauro hwanga husingazoenderi mberi nekuti Mwari vakanga vaona murume aiva pasi pemwoyo wavo. So kubva ipapo zvichienda kusvika tasvika pachapter 15 Mwari unoramba Sauro samambo. Mushure mekunga Sauro apiwa audzwa zvekuita kuti enda unorwa uparadze zvose, ndo patinonzwa kuti Sauro haana kuita saizvozvo. Anoudzwa nemuranda vaMwari Samueri kuti kuteerera kunokunda chibayiro uye kuteerera kunokunda ropa ramakondowe.
Mungati wedzerei tsananguro here apa mufundisi Mandisodza?
Chivi chekusateera chinofananidzwa nekuuka. Kusateera kunofananidzwa nekuuka zvoreva kuti munhu anga Mwari vanga vasingachafari nazvo. Saka pataa kuzoenda apa Mwari vazozodza David. Tinonzwa nawo 1 Samuel chapter 16 verse 14 mweya waMwari unotama kubva pana Sauro. Chiripo ripocho mweya wakaipa unouya kuzoshingurudza Sauro. Iri inzira yekuti azive kuti zvaakanga aita Mwari havana kufara nazvo. Chokwadi Mwari vanga vabvisa kuchengetedza kwavo kana kiruzhowa rwavo pana Sauro. Zvoreva izvo kuti Sauro nekunyanya kusateerera vakazurura mweya yavakaipa kuti iwe igozokonzeresa. Tinoziva isusu kuti Mwari vari pamusoro pozvose ende mweya yakaipa inongoshanda badzi nekunga Mwari atendera. Tinotarisa musoko raMwari kubva kuna Jobhu. Pane paanobvunzwa anzi wamboona here muranda wangu Jobhu? Satani anobvunzwa anopindura achiti ndingagomudi kana imi makamuchengetedza, ingobvisai chete ruoko rwenyu pamusoro peupenyu pamusoro pake muone kuti anoramba achikudai here. So zvoreva kuti Sauro mweya wechina unosvika paunoya pamunhu nekuda kwekuti taita zvinhu zvisingafadze Mwari. Mwari vabvisa uwepo hwavo kana kuti kuchengetedza kwavo pamusoro peupenyu hwemunhu. So tichizoenda pana 1 Samuel chapter 18 verse 10 takuona manje Sauro uyu ari kushanda nekuda kwegodo. Mweya wegodo ndo wapinda maari nekuti David akuratidza kuti Mwari vari kufamba naye uye vamusimudzira. Unoita godo, unotsvaka kuuraya David. Chii chinoitika? Mweya wakaipa uya unoya zvakare kuzoshingurudza Sauro. Wamushingurudza kudaro, tinonzwa zvaDavid unodanwa agoimba agomuridzira zviridzwa, mweya ugotama agoita zvinani. Tinoenda zvakare paverse 19, 1 Samuel chapter 19 verse 9. Nekuda kwekuti Sauro uri kuramba achiedzera mukutadza nekuramba achirwadziva, Mwari unobvisa kuchengetedza kwavo. Mweya wakaipa ndopoona mukana yekupinda. Unoshingurudza zvakare achida kuedza kuuraya David. Hama dzangu, Mwari avape munhu mweya wakaipa, asi munhu unozexposa wozvipa kunoshandiswa nemweya wakaipa. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatibatsire kuti titye Mwari, tivaremekedze, tiite kuda kwavo, tigochengetedzwa pazvose. Noimba muteereri, Mwari vatinokuzarurira zvizhinji, Mwari vatiitire zvakanaka, vatenda.
Tinotenda mufundisi Mandisodza netsananguro iyi. Vateereri, ndo panoperera chirokwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Tizifa yazivisa kuti akafanobata chigaro chemurayiridzi wechikwata chenhabvu chenyika chemawarriors Jairo Stapera adoma vatambi vachakwikwidza mumakwikwi ekosafa cup achatambirwa kuDurban, South Africa. Svondo rapera, Stapera akadoma vatambi vachanga vachikwikwidza mumitambo yeWorld Cup Qualifiers ichatambirwa zvakare muSouth Africa mwedzi uno, ichitanga neLesotho musi wa7 kuchiti musi wa11 Zimbabwe ichitamba neSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Komisheni inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo dzakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika zvichirakidza kuti ANC yawana zvigaro 159. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul guta guru reSouth Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit. akafano bara chigaro chemurairidzi wemaurias Jairo Stapera anodoma vatambi vachakwikwidza makwikwe emukombe wekosafa cup achatambirwa kuDurban muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamwe na Chris Gande.